No, but the issue, Mr. Chairman, I
want to respect you.
You cannot deny my client.
No.
The right to proceedings in their absence.
Komiti iyi yange ichifanira kutanga kunzwa umboo nasi kubwa kuna mjina bizinesi wa James Gross Goddard au wari kupomera nengo ze paramende izimosha ye uori uye sachi garowe komiti iyi ishefo chuncharumbira vati komiti yavo yaona jisunga kwa zeri kutivaskala vamire nengo ze paramende vachitise nengo ye paramende vaskala vacha zuzi ya jinenge zabuda mongoro iyi asivaskala vati waka jipira kusa zorepo bacha zee wa jishabuda mongoro ngoro iyi uye vati vasivanda na vandevele vakavadoma kuti vavamirire panyaya iyi vati mutemo unobvumidza munhu mumwe nemumwe kumiririrwa negweta raanoda uye kuvarambidza kumirira vaviri ava kutyora kodzero dzavo asi vacharumbira vati nhengo dzekomiti yavo dzaona zvakakodzera kuti vaviri ava vatsvage mamwe magweta izvi hazvina kufadza vasikala avo vati vave kukwidza nyaya iyi kumatare kuti ambomisawo ngororo iyi nekupa mutongo wekuti danho ratorwa nekomiti iyi riri pamutemo here kana kuti kwete.
Already I've liaised with my client. They've told me that we must make an urgent shape application in the High Court for stay of proceedings until the High Court has made a determination whether there is a conflict of interest for me to represent these clients or not.
Komiti iyi ine nhengo nomwe mbiri kubva kubato reMDC ina kubva kuzanu PF naishe charumbira. Vasikala vanoti vanoona sekuti komiti iyi yatora danho rayo ichiita zvematongerwo enyika.
Vanhu ava chavari kuita ndechokuti vari kuda kudzvanyira maMP maviri okubato reMDC vanga vashara gweta ravo romumwe wavo wekuMDC kuti auye azomirira zvido zvavo panyaya iyi. So chavava kuita panapa ndechokuti chikwata chezanu PF chishanu changa chiri pakona paya ndo chati charwa vagonesi nyange kuri kuti vazama kurwa vari vega but vakurirwa nokuti chikomiti chinototarisa kuti chine predetermined outcome already on this case.
Magweta enhengo ina dzeparamende idzi anotiwo haana kufara kuti komiti yeparamende iyi haina kuvapa magwaro ese anoita kuti vakwanise kumirira nhengo idzi. Gweta ravamuliswa Advocate Tawanda Zhuwarara vaudza Studio 7 kuti havana kunatsouzwa kuti chii chaizvo chiri kudiwa nekomiti iyi.
Zvataa kunzwa zvichiitika taita senge vaakutopinzwa pachipianisi kuti tivatiudze kuti mhosva muri kubvuma here mhosva kana kuti saka ndo zvatiri kuda kubvunza kuti toplida guilty or not guilty hatisikunzwisisa kuti muda kuti tiresponde sei kana iri inquiry toziva kuti vanhu zvavari kuda kutaura zvii zvavari kuda kutaura saka ndo zvatiri kuda ku
vatiopa vanhu vasere vachapa umbo wekukomiti iyi vakangopiwa gwaro rava Goddard chete avo vari kupomera nhengo dzeparamende idzi nyaya yeuori vacharumbira vaudza magweta aya kuti achapiwa magwaro ese ari kuda nhasi uye komiti yavo yave kuzotanga kunzwa umbowo mangwana kunze kwava Goddard vamwe vanotarisirwa kupa umbo wekukomiti iyi ndiva David Stein muzvina bhizinisi vashepard tundiya gavhuna wereserve bank Dr John Manguja pamwe nenhengo dzeparamende dzacho dziri kupomerwa mhosva mune imwewo nyaya makambani emafoni nhasi audza komiti yeparamende yeinformation communication technology kuti akakwidza mitengo yavo zvichitevera gwaro rekufambiswa kwemari kana kuti monetary policy iyo yakasiyanisa uremu hwerts hwemarts dollars nemadhora ekuamerica. Makambani aya ese anosanganisira Econet, Tel1 nemamwe ati zvinhu zvizhinji zvaanoshandisa zvinoda mari yekunze uye kunyange akakwidza mitengo ne150% mari iyi inotove shoma kana pachitariswa musiyano hweuremu hwemari yemuno neyekuamerica. Mukuru wetel1 amai Chipo Mutasa vati vaitoda kukwidza mutengo nezvikamu 250 kubva muzana kana kuti 250% uye kukwidza kwavakaita mutengo pakabvumwa nehurumende zvichiburikidza nekambani yePostal and Telecommunications Regulatory Authority. Vatiwo mutengo wemafuta emotikari nekusabhadhara kwehurumende kushandisa foni nezvimwe zvinopiwa nekambani iyi kuri kuiomeserawo. Hurumende ine chikwereti che$101 million kutel1. Mukuru weEconet vaDouglas Mboweni vati zvinhu zvakaoma asi havakwanisi kurega kuita bhizinisi sezvo vari kambani yemuno. Vati hapana kambani yekunze ingave kuzoita bhizinisi muZimbabwe pari zvino nekuda kwekuoma kwakaita zvinhu. Dr Manguja vati hazvina kunaka kuti mabhizimisi akwidze mutengo achitarisa uremu hwemari yekunze sezvo zvisiri zvinhu zvese zvinoshandiswa nevemabhizimisi ava zvinoda mari yekunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.